manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu zvita 21 2018 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi. Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemuhoro. Thomas Charipasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyo waitirwa pamahofisi avamunangagwa pamunhu mutapa building mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati vafara zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kuvapanzeve pazvichemo zvavo. Vazhou vati vasvitsa zvichemo zvakawanda kuna vamunangagwa zvakafanana nekuda kuti vadzidzisi vabhadharwe mari dzemihoro nemadhora ekuamerica sezvo zvinhu zvizhinji zvave kungotengwa nemari yekunze. Gwaro rasvitswa nePTUZ kuna vamunangagwa rinotiwo vadzidzisi vanoda kubhadharwa mari inodarika zviuru zvitatu zvemadhora emuno kana mari yemadhora ekuamerica anoenderana nemari iyoyo.
Tataura nyaya dzamasalaries kuti hachakwani varairidza vachakwanisa kuti vaende kubasa nokuti mari dzinodiwa kuti vabhadhare maschool fees, mari dzinodiwa kuti vabhadhare mauniform, mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo zvokuti havakwanisi kunge vachienda kubasa. Tataura zvekare kuti varairidzi vanhu vakakosha vanofanira kuti vapiwe maallowances akafanana na bloated class allowance, akafanana na class teacher allowance, uyezve kuti varairidzi vanhu vanoda basa ravo asi kuti mari yavanotambira ye 284 imari shoma zvikuru kwazvo zvokuti dai hurumende yabhadhara hayo varairidzi ava in US dollars.
Vazhou vati vanodawo kuti vadzidzisi vawane motokari sezvo vachishandira munzvimbo dziri kure nekwavanogara uye kuti hurumende iedze kuti vamwe vadzidzisi vakapedza zvidzidzo zvavo vasina mabasa vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe.
Varairidzi vashoma, tinoda kuti vamwe varairidzi vaimployewa kana vakwana, taona teacher people ratio yakwana, vari excess toita government to government agreements, vokwanisa vakunoshanda vachikwanisa kuti vauise chidimbu chavanowanawo kunyika kuti nyika ibudirire. Ende uyezve tataura kuti varairidzi vari discriminated. Ndingatanga for example ma student teachers, mu student teacher habhadharwi asi student police soja nesi paanongotanga basa unotanga kudini kubhadharwa.
Vazhou vati pane zvavimbiswa navamunangagwa kuti vanogona kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera asi hapana chavataura chinobatika panyaya yekuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekubhadharwa nemari yekunze.
Zvakawanda zvimwe zvatatitaura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza asi sekuti zvekuti murume nomukadzi maticha vanochia kwakasiyana vave vanokwanisa kunge vachienda pamwe chete. Issue yegender kuti kupromotewo vakadzi muministry of education vava vachiona sekuti zvinoita neyokuimploya mamwe maticha vanga vachitadza sokuti inokwanisika kutireruse mutoro namaticha arimo. Asi pane zvimwe zvavataura kuti zvinoda kuti vambonotaura nemaminista nefinance minister zvikuru sei zvinoendana nechinyi nemasalari. Ipapo toda kutaura kuti ndozvavataura.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vatiwo vadzidzisa vasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vamunangagwa vasina kusimudza musoro pane zvavavimbisa.
Chiripo ndechekuti varayiridzi ndo vanotipara vanotiratidza gwara. Ndofunga tsamba yedu maoniri kana mukazonoiverenga yekutaura kuti kana zvatataura zvisina kuitwa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, uye vamunangagwa Mbune vabva vapindawo mune mumwe musangano pavapedza kusangana neutungamiri hwePTUZ. Zvichakadai gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima avo vanga varipowo pamusangano waitwa navamunangagwa neutungamiri hwePTUZ vaudza Studio 7 kuti vachamboda kuongorora zvabuda mumusangano wavo vasati vataura nezvenyaya iyi, kunyange hazvo vati hurumende inokoshesa varayiridzi zvakakomba. VaMavhima vakamboudza vakuru vezvikoro mwedzi miviri yadarika kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls kuti homwe yehurumende yakaboka zvokuti haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro pamwe nekuvabhadhara nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutuli Ncuve panyaya iyi, kunyange hazvo svondo rapera vakati hurumende haina kwainowana mari yekunze yekuti ibhadhare vashandi vayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuChinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Izvi zviri kuitikawo mumaguta akawanda. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanoti vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita seMhangura, Bhangeti nemutorashanga kuzotsvaga mari muChinoi asi vaishayiwa. Mumwe wevashaya mari pabhanga reZB ndivatapera Gombami vekuMhangura. VaGombami vanoti kushaya mari kuchaita kuti zororo rekisimusi risanakidze sezvo vanenge vasina mari.
Tauya makufeini nanhasi Krismas inenge rakatoshata kwatiri. Kana kuti titenge ndamboda kuti tinotenga nekadhi, zvanzi kadhi renyu hatina kuvhurwa kuti ikwanise kutenga. Zvatoramba.
VaGombami vanoti dai vemabhengi vachipa vanhu vose mari shoma zvayo kuitira kuti vawane mari dzekufambisa sezvo vanotakura vanhu vasingade mari yekupihwa mufoni kana kuti ecocash.
Ndinokurudzira kuti vanhu vangave kana iri mari shoma ngaasepe vanhu vese vapere vachipiwa shoma shoma yacho kuti vese vakwane.
Mumwe afumira kubata Jongwe muromo kubata nzvimbo pamutsetse wekutora mari yakaishayiwa ndiMyros Chipfunde. VaChipfunde vanoti vashaya mari zvekuti havana mari yekuti vadzokere kumba kwavo nhasi.
Samisagomakuseni hatina mari yatawana kaangogara namanja pongua dzatokwana dzatoye 3 kuri kudzatokwana 2 asi hatikanotaunana mari yekudya tendo mari yatidotovisa bhazi izvozvo.
VaChipfunde vanoti kunyange vachikwanisa kutenga zvinhu zvakaita sezvekudya nenhumbi zvinenge zvichidhura uye vanenge vachida mari yekufambisa.
Vamwe chetiri kuMhangura tinenge tatofambira mari dzodzi dzikuya kuno kuChinoi kuti hakurari ndinotora mari ndisika kuno vakuna kusvika pandangogara izvozvo handitonangana mari yelift apandinotogara kuti plani ndeipi.
Vakuru vakuru vemabhanga muChinoi vanoti kushomeka kwemari kumabhanga kuri kukonzerwa nebhanga guru reReserve Bank iro risiri kuvapa mari inokwana. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari vaPersistence Gwanyanya vanoti havashamiswe nemitsetse pamabhanga munguva ino yezororo rekisimusi, asi vanoshamisika nenyaya yekuti mitsetse pamabhanga ndiwo wave mugariro. VaGwanyanya ava vakamboshanda mubhanga kwenguva yakareba vanoti havaone dambudziko rekushayikwa kwemari richipera sezvo nyika iine mari shoma kudarika iri kudiwa nevanhu. VaGwanyanya vanoti nyika ine mari inobatika inosvika mamiriyoni mazana maviri emabond nemamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica zvichienzaniswa nemari ingadiwe nevanhu nemakambani inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri we South Africa Cyril Ramaphosa ni hurumende yavo vari kutarisirwa kuti musi wa 20 ndira vange vapindura tsamba dzemagweta evarimi vachena vemuZimbabwe vakavaendesa kumatare vachiti vanoda mari inosvika biriyoni rimwe chete nemazana maviri ezviuru zvemaranzi ekuSouth Africa kana kuti ingangosvika zana remamiriyoni remadhorari kuAmerica iri mari yokuripa kuchorwa kwavanoti kwakaitwa kodzero dzavo nedano rakatorwa nenyika yeSouth Africa kuSadak. Gweta revarimi ava vaVili Spish vaudza Studio 7 kuti vakatoendesa masamanisi kurumende yeSouth Africa nehofisi yava Ramaphosa. Varimi ava vanoti havana kufara nedano rakatorwa neSouth Africa pasi pevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rekuisa runyoro rwavo pachisungo cheSadak muna 2014 chekuti iparadze dare kana kuti Sadak Tribunal yaitonga nyaya dzinonetsa munyika dziri mugungano iri. Dare reConstitutional Court muSouth Africa rakati vaZuma vaisafanira kunge vakabatsira kuti dare iri riparadzwe. VaZuma vachibatsirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vakaruka zano rekuparadza dare reSadak Tribunal vachiti risatonge nyaya dzevanhuwo zvavo asi kuti ribate nyaya dzinokunetsa kwenyika chete. Izvi zvakatevera kuwanikwa kweZimbabwe iine mhosva pamatorero ayakaita minda kubva kuvarimi vachena muna 20,000 pasina muripo. VaSpish vati vanofunga kuti vamwe varimi zviuru zvitatu vanogonawo kuenda kumatare nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wava Ramaphosa amai kuSeladiko sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zvipachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSadak Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzazunwa kusanganisira varimi vechichena vanga vabva kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuChamembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvi?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemonemo mugwara rakafambwa naro naMushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita sekutaura kwavo sekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asi woka hapana here dambudziko ipapa, nekuti tinoona kuti Sadak kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira?
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukura, nekuti rangarirai kuti vamunangagwawo hurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume chena panyaya dzezvakanga zvidiki. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe ikugamuchirwa hapana rudziko ari kupokana nayo kwese.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Da dare rezimosha mubindura rinoti varidzi vemugodiwe Rain Mine vasadzinga mudzimba dzekambani iyi vashandi vayo. Richipa mutongo waro nezuro, dare iri rakati vashandi vekambani iyi avo vanodarika mazana matatu vane kodzero dzekuramba vachigara mudzimba dzekambani iyi uye mapurisa asavavhiringe. Gweta ravashandi ava vaobe shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vashandi ava vagara pamigodhi uyu kubva muna 1999. Kambani iyi yaimbove ye Globe and Phoenix uye payaka vara zvinonzi varidzi vayo havana kusiya vabhadhara vashandi mushandi gere. Mushure mamakore anodarika kwanosvika makumi maviri varidzi vatsva vekambani iyi vakaitora vachishandisa zita rekare rekuti Globe and Phoenix vakabva vapa zviziviso zvekuti vashandi vabve mudzimba dzepamugodhi uyu. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evashandi vaende kumatare. Hapana kujeka kuti ndiani muridzi chaiye wekambani iyi. Tabata vashava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabva tamhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandirwa anonzi Rain Mine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo. Kuti ange anzi vanhu havasisiri vashandi vake avapa mari dzake.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo.
Vashandi ava vanodei?
Vashandi ava vari kuti kune Rain Mine kana musisa tidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu. Asi ichiti badharaika zvatakashandira makore ese awa. Rain Mine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa. Asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRain Mine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara.
Saka dare rapa chinyi kuvashandi veRain Mine ava?
Dare rapa mutongo kuti vashandi veRain Mine vagare mudzimba idzodzo dzekambani rava pao mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita. Vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo.
Iyo Rain Mine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava?
Rain Mine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17. Inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu. Tava kuenda kuMinistry of Labour kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi.
Mari ingasvika mari?
Sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million.
Pari zvino iyo Rain Mine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva?
Yanga isati yakwikwidza. Ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei, voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare.
Avo vanga vari gweta revagari veRain Mine uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaope shava vachitaura vari parunare vari kuHarare. Makaterera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evatsigiri vemapato anopikisa muDRC aungana panze pemizinda yemapato anoti Union for Democracy neSocial Progress Party nasi vakawanda vavo vachiratidza kusafara nekumbosendekwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika. Mauto emuIsrael ari kuparadza mwena wehutororo unoshandiswa nechikwata cheHezbollah yakavakwa pasi pemiganhu wenyika iyi neLebanon. Vanorarama ne HIV AIDS mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru rokushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa neutachiona. Loida Moya anoti panyaya iyi.
Mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe chemutare provincial hospital. Mukuru wesangano refamily aids support organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV aids vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana, izvo vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Tosangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovir nelamivudin kana combination ya tenofovir nelamivudin inozi tenolam iyei iri kushaika dambudziko hombe riri kuzi ichauya.
Vapaundi vanoti nekuoma kwakaita dambudziko ravo vanoda kuti gurukota rezveutano vaope dhaya moyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Semiriri wevanhu vanorarama neutachiona hweHIV kuno kuManicaland, toda statement from the minister of health vaobhadhayamoyo kuti vatiudze the actual situation iri paground. Hatisoda macosmetic statements, toda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV, and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed.
Amai Lidia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongi rakaora.
Isusu tina chichemo pageneral, ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi wewana. Iwo wana wedu ririro tariro yedu yemangwana nyika kuti izi nyika wana iwawa ndoachazowa madokta, ndoachazowa maticha, ndoachazowa ramangwana rakajeka. Nhasi wana wakushoteswa mapirisi. Tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe, muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka.
Ambuya Kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.
Inga kudai uchazoite mwana here? Zvikavhiringa kudai unozoite mwana here? Mwana azoite utano hwakanaka. Tinorashikirwa newana turu mapirisi maharavhi anonga atoshotesa shuga zvinototapira maharavhi echitooneka muno muZimbabwe. Tine chichemo pano pageneral kutoti generali haifo ndiyo hospital hombe yakabata mutare yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano. Saka wakashaya mapirisi wana wedu aya tinoita sei? Tinoendepi? Nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe. Kana unonzwa hapana mapirisi chembere chaidzo chaidzo unonzwa kuti mapirisi eshuga tengai, mapirisi eBP tengai, etaipihwa mahara. Ingava nyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yacho hatisikuiwana?
Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Martin Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzirisa sei dambudziko iri. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezvuru vari pamishonga yemaARVs, uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR. Kubva muna 2004 kusvika gore rino, PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora, uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikupai zvinobva kuvateereri pamusoro pezuva reNational Unity Day rakanyoreranwa pasi pakati pebato reZANU-PF nePF ZAPU muna 1997 uri musi wa22 zvita anove mangwana. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Tinokutendai nekuti gamuchira pachirongwa takamira zvedu mufio Q. Problem yatava nayo nezuva iri havichina kurikoshesa. zvino zvakazoitika munyika zvinotaridza kuti hatina chatakadzidza munguva iyoyo. Kana mukatarisa nguva yemuramba tsvina, nguva ya 2008, mukatarisawo August 1 kuurawa kwakaita vanhu mumastreets, kunotaridza kuti hurumende haina kudzidza purpose yeUnity Day. Unity Day rariri zuva rekuregererana, nekuti hazvizoitiki futi zvokuti vana veZimbabwe vanotendekerana futi vourayana pachavo pasina kana anenge ari kunze ari kuvauraya.
Tine mumwe muteereri apinda pachirongwa, tina mufundisi Richard Moyo.
Kubatana kweZANU PF nepati yavangomo yaiya pakuitwa kwazvo zvava zvakanaka, asi nhau yakanga iripo haina chayakabatsira, yaiva nhau yekungoda kungonyaradza vangomo chete. Nokuti kana mukatarisa nhasi uno tikatiti muzuva umoitwa Unity Day, hationi zvarakakoshera, nokuti nhasi uno matambudziko achine vana veZimbabwe, matambudziko akawanda chose. Kubatana kwenyika yeZimbabwe haisati yabatana. Nyika yedu yeZimbabwe inofauti igone kudzidzawo padzimwe nyikawo dzakafanana naSouth Africa zviri nanewo.
Ndimukoma taurai, ndiri kufona ndiri kuno South Africa zvangu ikozvino. Zvino urombo nekuvako nezuva ririko mangwana ravanodaidza kuti National Unity Day. Zuva iri rinocherechedza kubatana kwevezvematongerwo enyika, vana veZimbabwe vasina kubatana.
Tinotenda vateereri. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nguva yekisimisi inguva yokuzorora, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana-siyana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi weCapes United Yadlife Zvirekwi uyo akatora mukombo weCastle Soccer Star of the Year muna 2016 anoti achatora nguva ino kushanya nemhuri yake kunzvimbo dzinoyevedza dzakasiyana-siyana, sezvo aitadza kuita izvi nemhaka yebasa.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda kuspenda nemhuri tichienda kuholiday, timboendawo kunofefeterwa nemhepo tiri kunzvimbo dzakatsaukana-tsaukana dzinofadza tiri pamwe chete nemhuri.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvare Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwavo kuchimani-mani kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheDynamos Muzvare Molen Matema vanoti vane urongwa hwakafanana newamuzvare Muguni.
Tumorospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tichienda kumusha musi 23-24 kumasvingo.
Asi maneja wemutambi wetsiva Charles Manyuchi vaChris Malunga, avo vanhu vezvekare mukuru weOriental Boxing Promotions, vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo rubatsiro. Vamalunga avo vaive muZimbabwe pamitambo yetsiva yakarongwa naManyuchi vanotitaurira mamiriro ekisimisi yavo.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that the children who are living or people who are living at the orphanage, they must know that there are people there who care.
Vamalunga vanogara kuZambia. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisa imapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera vari kuti varikutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unouya, vatarisira goho rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echurungwa chedu chanasi. Ini ndini Tandono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 21 Mphalakazi 2018 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yama yenholo imali esiyitholayo ukuthi imali ethu esiyitholayo ayisathengi lutho ngakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi efike esikolo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana lababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni.
Ithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu abaye befuna khona icash ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona icash okungalayikho cash okungala swipe. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini.
Ukusilela kwamafutha ezimota lokuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthwala senzima abantu beZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labaculi ababili abacula bese South Africa. Unkunzi yomnyama yomanza mnyama kanye lo Brian Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje uhlanganele lenkokheli yenhlanganiso emele ilungelo lababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekene lazo elizweni. Umnangagwa ubikwa yenze izithembiso ezithize ezingabehambakiyo kodwa engatsho lutho kangako ngeholo ababalisi abafuna lihlawulwe nguhulumende ngedola leMelika. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kwalo mhlangano owenzelwe emahofisini kamongameli eMunu Mutapa Building, umkhokeli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Takawafira Jowu, uthi bajabule ngokuphiwa isikhathi sokulalela izikhalazo zababalisi okwenziwe uMnangagwa. Esinye isikhalazo abasethule kuMnangagwa, uJowu uthe bafuna ababalisi bengezelwe iholo lifike kunkulungwane ezintathu zamadola 3000 ngenyanga.
Msangano wathaita na president tataura
umhlangano esikhulumile lo president sikhulume udaba lomholo ukuthi awuseneli ababalisi abasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngoba izimali ezifunakalayo ukuthi baphile aziseneli. Sikhulume njalo ukuthi ababalisi kumele labo baphiwe ama allowance acheneyo njalo ukuthi ababalisi ngabantu abafuna umsebenzi wabo kodwa imali abayiholayo eye $284 imali enlutshwane ngabe uhulumende ubaholisa ngemali ye US dollar ngoba izinto ezidolo sezithengiswa ngemali yaphansi.
Maria vanotambira G284 imali shoma zvikuru kwazvo.
UJowu upinde wathi bafuna ukuthi ababalisi bathole izimota ngoba besebenza endaweni ezikhatshana lalapho abahlala khona.
Vanenge zvakawanda zvimwe zvatati taura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza.
Okunye esikukhulumileyo basithembise ukuthi bazawulungisisa ngokuphangisa kanye lokuthi obaba labomama abangababalisi befundisa endaweni ezitshiyeneyo benelise ukuthi basebenze ndawonye. Udaba lokukhuthaza ababalisi abangabesifazane emsebenzini. Okunye bathe bazaqala bayekhuluma labohlangothi lwezimali lenotho yelizwe okunjengokulungisisa udaba lomholo. Bathe bazakhulumisana lesiphathamandla sabagogileyo.
Bathe bachataura na minister wabo unomiria disability.
Biwa kulokuthile okuthembiswe nguMnangagwa ukuba uza kwethula ngesikhathi esifitshane esilandelayo kodwa akula lutho olubambekayo aluchileyo ngodaba lokholo ledola lemelika. Kunjalo unobhala we-PTUZ umnumzana Raymond Majongwe uthe ababalisi abasoze babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo nxa uMnangagwa engafezanga lokho akuthembisileyo emhlanganeni wanamhlanje. Omunye wababalisi unkosikazi Eugene Hlabangana okade ekhona emhlanganweni lo namhlanje uthe benelisile ukumtshela izifiso zabo.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu, senelisile ukuthi simtshele umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ukuthi thina njengababalisi sile nhlupho eziningi kakhulu. One, indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yenholo, imali esiyitholayo, ukuthi imali yethu esiyitholayo ayisathengi lutho. Ungakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani, kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo. Ungakhayeli imali esiyitholayo for ukuthi umuntu enelise ukuyafika emsebenzini yi-$90. And sithi imali le asoyokuthi mina ngingumbalisi ngigade, kufanele ukuthi labantu abami bekwanise ukugada ngemali yona le $90. And sithi ayikwani. So senelisile ukuthi simbonise upresident ukuthi imali abasinika yona vele ayenelise. Okunye esikhulume ngakho yindaba yokuthi ama-student teachers laba abafundela ukuba ngababalisi inholo yabo yakhathwa kakhulu, bathola imali engange-$150. But ungakhangela abafundela ukuba ngamasosha, abafundela ukuba ngamapholisi, imali zabo azikhathwanga, bahola imali ekwani.
Asisenelisa ngakukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lokamakhala ekhukhwini. Njalo uMnangagwa ngokwakhe uhle wangena komunye umhlangano ngemva kwalo lababalisi. Umphathi intambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima okade ekhona laye kulo mhlangano utshele Studio 7 ukuba uzadlulisa izikhalazo zababalisi ngoba uhulumende eqakathekisa umsebenzi omkhulu abawenzayo. UMavima uke watshela umhlangano labaphathi bezikolo ngenyanga ezimbili ezedluleyo owenzelwe eVic Force ukuthi uhulumende akasozenelise ukwengezela iholo lababalisi kumbe kubahlawula ngedola lemelika. Asisenelisanga ukuthola icele likamphathi ntambo ogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube ngalolu daba loba kuvike edluleyo ethe uhulumende akalayo indlela angathola ngayo imali yaphandle ukuholisa izisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthwalise nzima abantu beZimbabwe abathengisa imali emgoqweni okungekho emthethweni osiphathelene abakade sebenyamalele ngemva kokubuthwa ngamapholisa kwabaningi babo kumaviki adluleyo sebephendukile. So kusele insuku ezingatsho lutho ukuthi ilanga lekhisimusi lifike. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu nyeviki. Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu abayabe befuna khona icash ngoba abanye bayafuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona icash okungalayikho cash okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakala ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapha kobulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwo ngana asilethele uhlupho lapha kulele.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, vela kusathengeki. Uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA, sokule prize ye-bond. Abantu vela ama-queues agcwele, balayinile, abantu badidene vele. I-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bagqokani, konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusilewa kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngapi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebond ibond inxa ulemukela usithi yangena ema store ezinye alisebenzi ibond bavuma kuphela ema supermarket but when you want ukuthi uyathenga izinto ibond kabasasivumele so it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond ungathi uhamba kuma hardware uthi athi samende bazokutshela ngeUS dollar uthi athi ufuna insimba utshela ngeUS dollar whatever ufuna ukuthenga bakutshela ngeUS dollar whereas US dollar ngona asilitholi so thina besicela ukuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwala senziwa ngabuyezwa sibili siki sibisake no president ngowakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond ngoba ibond selisilimazile asisakwanisi lokuthi siphefumule ngenxa yebond.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola lemelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kanhlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla uzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Si lokhe sisedabeni lunye lokusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimota siphindi. Usithandekile Nkomhlanga owe Studio 7 uxoxe lomnomzana Melusi Moyo isiphatha amandla isibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganiseni elwela amalungelo ezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Sokuvukeka kutsha kunokuyani esasiqale ngakho indwendwe yesabeke emabhenki lapha ngamavigoroni lapha amabhenki abantu bazama ukudinga imali. Ngazi ukuthi sokuyiphanikhi yokuthi abantu besiya kuholiday kumbe ishortage siwe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajayelanga khona namhlanje. Ibhenki engike ngadlula kiyo kathi singiqhumisana labantu semedjenti kukhanya bebengena nga-5-5 ugadumile eminyango bangena nge-5-5 abanye besithi hayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokho kule ndwendwe nje kuphi. Inani lokho eliyilo lona leyani babelichilo ukuthi nxa uthatha as individual uphiwa $50 then amakhampani aphiwa $100.
Abantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi?
Abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona bengidlula kulabo abathengise zokudla le i-chicken in sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika yebond. Nga uthi uyaqathanisa ngemali yakithi i-price zabo sezidula kakhulu ngoba ngele Melika i-2-piece yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebond $9. So okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibond ngoba kuba cheaper nga uthenga nge-US. But uhlupho olukhona ukuthi imali yeMelika kayikho kuleli lizwe leli. Yebo ye abantu bayabhodabhoda bethengathenga khonokho okuncane nje loba sekula abakhangelela impahla zabantwana abaningi kakhulu kula esithi ngama-free market. Ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako, kuphithizela kuma-free market lakhona apha ekudleni.
Uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa-ke
wayisho-ke isindaba phendula iyinkinga-ke indawo yamafutha le. Sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo size yavaleka ukuthi akusula we ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini abayidabhu abamathathu kuloku zima. Ukhanya kakula bungcono obuba khona sibilini emafutheni lapha bathwele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhangele ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarenkini ayemakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni-ke kakula bungcono akula bubeni sibilendelise zikhula zisiya phambili.
Lo-ke mnumzana Melusi Moyo isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ye ekoBulawayo. Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Namhlanje sinika abalaleli benu bethu ithuba lokuthi batho kuba balungiselela njani ikhefu lekhisimusi phakathi kwenhlupho elibhekane lazo ezigoqela ukungatholakali kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamafuta ezimoda. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Unobhala ubona ngezomvikela kuhulumende weMelika, uSecretary of Defense Jim Mattis uchiye umsebenzi izolo isithi lokhu kubangelwe yikungezwani lokwehlukana kwemibono phakathi kwakhe lomongameli Donald Trump. Uthi-ke isitishi esikhulu sendizamtshina sakweLebhelithani sivulwe lamhlanje ngemva kokuvalwa ngolwesithathu ngenxa yodubo lwemitshina yama-drones. Igceke lendizamtshina eleGatwick bese like lavalwa ngoba ama-drones la abikwa abephazamisa abashayeli, okudalele abahambayo inhlupho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Iningi labeZimbabwe abalubhekise ekhaya ngale impelaviki ukuyajabulela ikhisimusi bendawonye lezihlobo labangane bakhala ngokuthatha isikhathi eside belokhu bezama ukuphuma emngceleni weBite Bridge. Kodwa-ke uhulumende uthi kwenziwe imizamo eminingi yokuthi kudluleke lula kulo umngcwele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Amakhulu ezalwane zeZimbabwe esebenza kule-South Africa basemabhasini emchoveni kubomalaitsha nasezimoteni begijimela ukuthi elangekhisimusi liyephuma sebesekhaya. Kodwa-ke iningi lithi alithokozi ngendlela iziphathamandla ezibona ukuphuma lokungena kwabantu emngceleni weBedbridge esebenza ngayo. Umnumzana Wilson Moyo olubhekise kibo enkaye emakhwathini uthi lokhu kungaqhubeka abanye bazayidlalela emngceleni ikhisimusi.
Isimo mangaphawula ngaso mhlawumbe esenzakala ebhoda sibuhlungu kakhulu ngempela, sibuhlungu kakhulu, asijabulisi neze. Uyathola ukuthi imoto ziningi ngathi 1.5 days sebhoda impela imoto zingadluli. Ingadlula izopaka iye ngale iyethule yonke imithwalo kuze kufika phansi. Ma ungenamali ukuthi mhlawumbe udlulise, cha uzosokola ngempela, kunzima ebhoda, kunzima.
Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Siyabonga Cwele ukuthi uhulumende wenze konke akwenelisayo ukuze izihambi zingabanjelelwa kulungcele.
Sengezelele izisebenzi zomngcelela ngoba bezisilela. Sengezelela ngesilinganiso esipho sesifike ingxenye ekhulwini. Size sasusa abanye ehofisini yethu enkulu ukuze sivule amahofisi amaningi okudlulisa izihambi ukuze konke kudlule ngokuphangisa.
Isiphathamandla esibona ngezokuthutha lezokuphepha esabelweni seLimpopo unkosikazi Makhoma Makhurupeje uxwayise abasebenzisa umgwaqo N1 olubhekise Bedbridge ukuthi bengalokothi kwephula umthetho ngoba bazawukhomba olotshwala.
Sesibophe abaningi kulowo mgwaqo ababengene elizweni kunelamvomo, njalo amapholisa asisize kakhulu. Umphathi ntambo ubebatshela ukuthi akula obothiweyo ozakhululwa manje, kugoqela bephula imithetho yomgwaqo leyelizwe jikelele.
Minyaka yonke umngcele weBedbridge yiyo olabantu abaningi abaphuma kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi. Iningi labo izizalwane zeZimbabwe esebenza kulelo lizwe. Nyakenye abanye bagcine bedlalela ikhisimusi endleleni ngenxa yobuningi babantu abebephuma besiya eZimbabwe. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimele eZimbabwe yomncintiswano womdlalo wenguqu weCAF Champions League leFC Platinum uNomeni Mapheza uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima njalo lidinga usekelo ukuze linqobe lase eCongo iBrazzaville eleASA Otto kusasa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Mapheza utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ngasoze balidelele iqembu le-AS Otto ngoba likhuphe iqembu le-Primeiro de Agosto, uliqembu elakhupha ele-FC Platinum kumncintiswano owedluleyo we-CAF Champions League. umqeqeqi lo uthi bangakwazi imhlophe uma babhekane lani kumdlalo wakusasa njalo abakudinga ukuxhaswa yibo bonke abayingxenye yemuli FC Platinum.
Everybody knows where we're standing now as a club, you know, and I think we're just 90 minutes away from.
Wonke umuntu uyakwazi ukuba sisalelwe imizuzu engamachumi ayithoba munye munye ukuba sifinyelele kusigaba sesibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Yikho siyakwazi ukuba kuyini esibhekane lakho ngomgqibelo. Silethemba njalo ukuba sizathola usekelo esiludingayo kuyo wonke umuntu oyingxenye yeqembu le-FC Platinum ukuze silulele phambili kulo mncintiswano.
Iqembu le-FC Platinum lele-AS Auto wabe ngutshikilo bhanqa 1-1 ngensonto edlileyo, njalo lempumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum lingadlulela phambili nxa umdlalo ungafika komlindo uyacina zingutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukuhlohla. UMapeza yena uthe bazizama uba behlohle ngoba nxa bengadlala besithi bafuna umdlalo uphele kungahlohlanwanga bengazisola iqembu lezivakatshi selihlohle isikhathi sesiya phela. Iqembu le-FC Platinum seliyake limele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kodwa ngalizake linelise ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kutholakala khona imali ethe xaxa. Njalo abaningi bakhangelele ukuba lo nyaka lingakwenelisa lokhu njengoba kusasa lizabe lidlala lisekhaya. Ngakwelinye icele iqembu le-AS Auto ngowakuqala ukuba liphatheke kumncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithole ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuphakamisa isicoco se-league lonyaka, njalo ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba liphakamise inkezo le. Umdlalo wakusasa uzaqhutshelwa enkundleni yamandava esedolobheni lasezwishabane. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba labahlabeleli ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomanzi omnyama kanye lo Brian Sibanda. Untungamile Nkomo usethulela lolu daba.
Ujoshua Nkomo abethu. Ujoshua Nkomo abethu. Joshua Nkomo baba wetu uveli qhawe la maqhawe.
Umqali wesiziba nguBrian Sibanda, insizwa edabuka eBambazi esigabeni sakombimba yona ephethe idlaladelayo lakuqala elilesihloko esithi zangene zebhubezi. Lapha uhaya umfokanyongolo iqhawe lamaqhawe phela. UBrian ukhulele esontweni emaphaneni akombimba lapho ahle waba ngumthontwe ohlaba usamila ngoba ubehlabela ecaweni wakhula waze waba ngumculi osicindezele idlalade. Uyachasisa ke okaSibanda.
Lo mculo lowo kungumculo ongajwayelekile mhlawumbe abanye uyabadida ukuthi manje kungumculo wesintu othe ucubanisa kakhulu nginabe kakhulu ngemlayezo. Ngikhuluma ngento eziningi empilo, ngothando, ngezinkolo nani nani konke ongakucabanga.
Idlaladeleli lilengoma eziyisishiyagalombili njalo le ngethi umdeni. Njengoba sisiya kukhisimusi nje umhlabeleli ulomlayezo obalulekileyo kubalandeli.
Njengoba sibheke kuma holiday la ka Khisimusi naseminyakeni omusha, ngithi mina abantu abaphephe ezingozini nasemgwaqweni sithi ukuphepha sisiphatheni kahle. Impilo yefana nje naye ngazi nazo zonke izinsuku. Engakusho kube ukuthi mina ngiyanthanda kakhulu.
Abadala bathe kusinwa kudedelwana. Edeta ke uBrian Sibanda uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zakwele South Africa ezithi 002-784-613-2505. sisuke ke ebhambazi silubhekise echolocho lapho okudabuka khona umhlabeleli wesibili unkunzi yomanzi amnyama laye ocula ekwele South Africa. Leli lidlala telikankunzi elesine njalo isihloko salo sithi emsakazweni laye unkunzi olomlayezo omqoka kubalandeli la kuZulu.
Bengithanda nje ukuthi abantu beyiphathe kahle njengoba kulanda uDisemba kanjalo bekwazi ukuthi bethenge nemculo wethu bekwazi ukuyimamela njalo njalo ngoba ziningi imiyalezo siyifaka ezingomeni zethu.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kusho ukuthi abantu abangathanda ukuthola idlalade leli elami elisha bengakwazi ukuxhumana nami kule nombolo ethi 061 96 87 396. Bese bengitholile-ke lapho eda bengene kuFacebook kwipheji lami ethi inkunzi yomanzi amnyama iphatha mcimbi. Ungakwazi ukungithola kuWhatsApp.
Uphuma-ke enkundleni ngale ethi yila magwala.
Sesifike emaphetheleni ohlelo lwethu olwalamhlanje kodwa ke singakalugqiba uhlelo lwathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labo abalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni. Ukusilela kwamafutha ezimota uqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besihamba labaculi ababili unkunzi yomanzi omnyama kanye loBrian Sibanda. Oselivalelisa kulolu hlelo lwanamhlanje nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.